gwaro rabudiswa neAmnesty International nhasi rinorakidza ku mafambisirwo akaitwa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe nedzimwe nyika dzepasipose mugore rapfuura. Tichitarisa nyika yeZimbabwe tinoona kuti pava nechinono chiri kuitika muhurumende chokuita kuti mitemo yenyika ifambidzane nebumbiro reguru renyika inonzi Constitution. Izvi zviri kukonzera kuti vanhu vazhinji vatadze kuwana kodzero dzavo dzinova dziri muDeclaration of Rights yeConstitution. Takaona kuenderera mberi kwekumbunyikidzwa kwevanhu kuti varatidzire vakasununguka, vanhu vakwanise kusangana kunyanya vaya vanonga vachida kutaura vachitarisa panonga pachitadzwa nehurumende. Tinoona kuti vakomana vechidiki vaya vanodaidzwa kunzi Occupy Africa Unity Square vakava vakashungurudzwa zvikuru, zvimwe zvacho zviitwa nemapurisa apo vaiedza kuratidzira vari muAfrica Unity Square. Tinoona zvezvakare kuti takatarisana nekodzero yekugara pakanaka yatinoti right to housing, kuti mugore rapfuura muZimbabwe ikodzero yakatyorwa zvikuru kunyanya ichityorwa nemahurumende dzematunhu kunzvimbo dzakaita sekunana Chitungwiza, kunana APS kana naimo muHarare. Vanhu pavaibviswa zviri kunze kwomutemo, bumbiro idzvare reZimbabwe rinodzivirira vanhu mukubviswa nechisimba zvisina kunge zvatsigirwa nedare redzimhosva.
Asi muchiita magwaro enyaya munombobvunzawo here divi rehurumende kana kuti munongonyora chete musina kumbovasuma?
Tinokurukura nehurumende dzese dzepasi pose, tichikurukura nenyaya dzekodzero dzevanhu, tichivazivisawo kuti panonga pachiposhwa, tichiita hurukuro idzodzo. Tine hurukuro dzatakagara tichingoita nehurumende yeZimbabwe, tichisangana nemakurukota ehurumende dzimwe nguva, tichivabatisawo kushushukana kwedu seAmnesty International nenyaya yekusaita kuti mitemo yenyika ifambirane nebumbiro guru renyika.